Mutongi wedare High Court Justice Pisrai Kwendam vati nekuda kwaizvozvo mazita avachibaya nevamwe vavo hapaniri kunge ari pagwaro revavhoti kana kuti ballot paper rimwe remagweta ACCC vachimirira nhengo dziri pasi pavanelson chamisa vaobei chava vaudza studio 7 kuti hongu ndizvo zvabuda mudare uye vati vamirira kunzwa kubva kubato iri kuti votora matanho api
chokutanga dare rairo mamembers of parliament nemacouncillors vakatandaniswa muparliament vakatandaniswa nebato rinonzi ACCC and hapana chakarivhesa zvakaitwa
imwe nhengo yeACCC uye vakadzingwa mubato iri navachavangu vajameson timber vaudza studio 7 kuti havana kufara nemutongo wapiwa nhasi wekurambidza nhengo dzavo kukwikwidza musarudzo vakamirira bato ravo
isu seACCC hatitenderane nemutongo waitwa nedare panyaya iyi tichaona nguva yekuti tinyatsoverenga zvataurwa nemutongi tochiona matanho atingatore tichiite kuti vana vezimbabwe vaone kodzero dzavo dzekuti vavhotere vanhu vavanoda
asi gweta ravachavangu vanxovani stole vati vafara kuti chikumbiro chavo chatambirwa nedare
chimwe chinhu chashamisa ndechokuti ava vari kuti kune imwe ACCC vari kuuya neconstitution yavasingazivi kuti yakatanga rini ukamubvunza munhu wacho aiisa constitution kuti yauya rini asi saka zvinotooneka kuti kune manyepo ari pa but zvisinei chakakosha ndechokuti ava vadzingwa kuACCC havazorepresenti ACCC sa3 February
asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzai kadzere vaudza studio 7 kuti mutongo wanhasi hauna kunaka nekuti unonyima vavhoti mukana wekusarudza vanhu vavanoda
hatiri kuona kuti zvinhu zvinosivisa chaizvo kuti matare edu aakuramba achienderera mberi achipindira munyaya dzekuti anokwanisa kumira neanokwanisa kuvhoterwa ndiani zvinhu zvatingafaririsi
vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia center vaernest mudzengi vaudza studio 7 kuti mutongo wanhasi hauna kushatira kuACCC chete asi kuti vanhu vese vakapota musarudzo
chendingataura ndechekuti bato reACCC kumatare kunenge kwanetsa kwanetsa kumatare asizve chimwe chetofanira kuti titaure ndechekuti kana vava kutora eroute kana kuti apolitical solution yatingati kugadziriswa kuburikidza nematungirwo enyika kutoendawo kumatare ikoko inogona kuvawo route yeparty of the political route
vachipa mutongo wavo nhasi Justice Kwenda vati nyaya iyi yaratidza kuti pane makakatano ari muACCC anofanira kugadziriswa mubato kwete kumatare asi vamwe vanoti makakatano aya ari kukonzerwa nebato riri kutonga rezanu PF izvo zvarambwa nemushandi mukuru mubazi rekuburiswa kwemashoko mubato iri vafarai marapira
isu sebato rezanu PF hatiudziri bato rinopikisa zvekuita
aka ndeke chipiri dare pamusoro richitambira chikumbiro chavachavangu chekurambidza vese vakadzinga kupinda musarudzo vari pasi pebato reACCC musarudzo semabyelections dare iri rakarambidza nhengo pfumbamwe dzeACCC dzakadzingwa navachavangu kukwikwidza musarudzo dzakaitwa muna zvita gore rapfuura kusvika pari zvino vachavangu vadzinga nhengo dzeparamende dzinodarika makumi matatu nemakanzuro anodarika makumi matanhatu munyika yese asi vachamisa nevamwe vavo vanoti zviri kuitwa izvi zviri kunze kwomutemo sezvo vachavangu vasiri nhengo yebato ravo vachamisa nebato ravo vakatoendesa vachavangu kumatare uye pane mutongo wematare unorambidza vachavangu kuramba vachidzinga nhengo dzeACCC kudzamara nyaya yekuti ndiani ane simba rekudzinga nhengo dzeACCC yapedzwa nematare ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mwangudya.